Ma warriors, aruwa Zambia, 6-5 nema penalty. Dopi na mfainari makundano aya. Iyo, iriko nemusuwe chipiri, sondo, rinouya. Je, kwata izi, zapeza zirimangande 2-2, munguwa ya katarwa. Asi makundano aya, ana mutemo unowedzera nguva kana kuti extra time. Chikwata, chano mimapeza izi, changa chakarwa 2-0. Munharaunda yokutanga ndokudzora kusvika pa 2-2 nezvikudzwa zvabva kuna Mark Cowley Bone na Walter Musona. Kukunda uku kuri kureva kuti Zimbabwe yave kusangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo pakati peMalawi neKenya. Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano aya kugadzirira mitambo miviri ye 2026 World Cup yakatarisana nayo ne Lesotho ne South Africa muna chikumi. Aimbove mtevedzeri wemuraridzi weCapes United Fungai Kwashi anoti Maorias anoda mitambo yegadziriro yakaita semakundano aya kuti chikwata ichi chinyatsotimba zvekumisidzana nezvimwe zvikwata kumitambo yeWorld Cup.
Makasaruka zvakanaka zvinhu zvina zvifambi saka ndinongoti vakuru vedu varonge zvinhu zvifambi zvakanaka varonge mafriendlies timu ijaire kutamba yese timu ijaire kubatana timu iende kuende kuregend
zve chakadaro vatsigiri vechikwata cheCapes United nhasi vanga vari munhandare yenhabwe yerufaro stadium uko vanga vachibatsira kugadzirisa zvasara kuti nhandare iyi ichishandiswa zvekare mumitambo yekasolaga Premier Soccer League. Studio 7 yachanya kurufaro uko yaona nhandare inoyevedza inokwanisa kufungidzirwa kuti yatove kutambirwa nhabvu yePSL. Mutsigiri weCapes United vatavengwa chirabvu avo vanove mumwe wevanhu vanga vachanda munhandare iyi vanoti chasara chete kuti zvikwata zvipinde zvitambe kurwira mapoints.
Nhandare yerufaro kombedzi kuna mamwe magraundi zvinobvu and sefi yacho yegraundi yava rit changosara mugraundi umwe changosara bhora chete.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaalfred maliana vanoti semaonero avo nhandare iyi yave pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanu kubva muzana kana kuti 95% kupera.
Nani ya ranaka ground, I think kuti ripere ndopata apa 95%. One of the two things zvikangopera izvo. But ayo rasiya nerufaro yetezi yakudhara iyo.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari kutarisira kunge vachashandisa mari isingadarike mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica panoperesesa kugadzirwa kwenhandare iyi.
Vanhu vefinance vachakwenenzvera kuti tashandisa mari inosvika pakadini. Isusu tatine chinangwa chekushandisa less than 3 million or so pachirongwa chakaita sechichichi. Saka mari dziya dzaita urwa dzakareba dzine mumvuri, aiwa hatidi kudaro, idzi mari dzevagari.
Mumwe mutsigiri weCapes United vaSamuel Saini vanoti kushandiswa kwerufaro zvekare kunobatsira vatsigiri venhabvu munyaya dzemari dzekufambisa.
Tikachiremerwa kuti every weekend away kana last that to Kariba nachibva tata tiri kugwe tichimusapani dzedu iko zvinhu zvatoona kuti mari dzaku yachi papa muno muHarare we zvakare mafoto zvine ano yakawanda chibveda kwa vagetekis mari yakati wandei.
Ve Premier Soccer League vari kutarisira kuti nhandare iyi ichatanga kushandiswa svondo rino. Mugwaro ravatenderedza vatori venhau vari kuti mutambo pakati peCapes United neDivita Minerals uchange uri murufaro nemusi wechina. Vanotiwo zvekare Dynamos iyo iri kushandisa Barberfield Stadium semusha ichange ichishanyira yadha murufaro umu nemusi wesvondo svondo rinouya. Vanoita zvekuongorora mamiriro edzinhandare veFIFA Instance Board vachange vachiongorora zvekare nhandare yerufaro nemusi wemvuro mushure mekunge vanongedzera zvishoma zvaida kugadziriswa zvinove zvagadziriswa nekanzuro yeHarare. Totarisa makundano eOAfrica Games. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket manheru ano chiri munhandare yeAchimoto Cricket Ground muGhana kurwira menduru yegoridhe neNamibia. MaChevrons auda kutevera tsoka dzemaLady Chevrons ayo akatora menduru yegoridhe mushure mekurova South Africa. Parizino, Zimbabwe yaunganidza menduru gumi neimwe chete, mbiri dzegoridhe, shanu dzesirivha neina dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.